tisati tagara pasi nehurumende, tanga tagara pasi seapex tichionesana kuti basket ringapiwa nemushandi ravapamari inopinda rava around 4,000 bond note. Saka tiri kuti kana musi ringadi kutipa 4,000 pamunhu, chiti pa equivalent ye 4,000 in US dollars, as simple as that. At least zvinotikushena kuti tigone kurarama, tigone kuendesa vana vedu kuchikoro, tigone kuenda kumabasa.
Musangano wamangwana uyu, chii chamuri kutarisa?
Tiri kutarisa isusu kuti vakonzide zvatakavapira, zvandabva mukutaura iyo, value yemari yatakavapa iyoyo. Saka musangano wechitatu uyu ukatadza kuuya nemaresults ari positive patiri, tiri kuti china chacho survey yacho hatisi kuenda kubasa zvachese, yava fully fledged industrial action.
Muri kubvumirana here pachenyu samasangano anomirira vashandi muhurumende?
Hongu, ipapo ndinoda kuti for the first time takwanisa kuwanana, takwanisa kubvumirana kuti zveshuwa zvinhu hazvina kumira mushe. Patisina kungowirirana chete nevamwe vedu ndepekuti nezuro manegotiations atabva kubuda nemaresults, vamwe vedu vakadudhuza vakati aiwa ngatimbopa musangano uri kuuya musi wechitatu chance tisati tikapinda mukurangwa mabasa. Zvakona ipapo hapatisina futi umwe mukana wekuti timirire misangano isina zvairi kutipa. Isu sePTU we have agreed as management to say kana pasina chabuda musi weWednesday, full throttle, hapana munhu ari kuenda kubasa.